A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, August 28th, 2019, and this is Live Talk at Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and all over the world. Tonight we are discussing about the violence that broke out in South Africa amid tensions between locals and immigrants.
Chaos erupted today on parts of the Pretoria town center as foreign-owned shops were looted and burned down by a mob that was allegedly on a mission to rid the city of drug dealers.
The chaos started with taxi drivers blocking several roads in the city, protesting against the shooting of one of their own on Tuesday, allegedly by a foreigner.
The protesters then started looting shops and burning them down.
When police arrived at the scene, they had running battles with the protesters and fired rubber bullets to disperse them.
Despite several people being caught inside looted shops and some were caught with looted television sets by the police, but they were later released.
Gauteng Police Commissioner Lieutenant General Elias Mawela confirmed to reporters that no arrests had been made during the mayhem that unfolded, angering groups that protect the rights of foreigners in South Africa.
We are also going to look at threats by locals that companies employing foreigners must fire them or the companies will be burned down. This has resulted in some companies dismissing Zimbabweans and other foreigners in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo ngambe zulukandaba siyadivana njalo lamhlanje kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum. Lamhlanje ke sixoxa ngodlakela oluqhamuke edolobheni le Pretoria eSouth Africa. Lolu dlakela lubikwa luqale ngemva kokuba omunye umtshayeli wama taxi edutshuliwe ngabacashangelwa ukuthi ngabokuza. Kodwa ke lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga amalutshwana ixuku labantu abadabuka eSouth Africa libikwa lihambe libhodabhoda ngedolobho lePretoria lisithi lona lifuna ukuxotsha abokuza ngoba yibo abaletha ubugebengu lokunye okunjalo. Ye, siyabona ukubana njalo kulemibiko eminingi ephuma kunkundla ezitshiyeneyo zokuxhumana ezifana labo Twitter, labo Facebook, lapho izizalwane zeSouth Africa ezithi zona kusiyafika umhla ka-2 wenyanga ezayo kuzaba kungasavunyelwa ukuthi abantu abavela kwamanye amazwe bakhanye besebenza khonale eSouth Africa. Njalo sizokuthiwa lokhu sokubangele ukubana izizalwane zakwamanye amazwe zixotshwe emsebenzini ngalabo abaziqatshileyo besesabela ukuthi udlakela lungeza lungagcina lufinyelela lamankampani wonala. Lokhu kwenzakala njalo kule mbiko evela kuziphathamandla zikahulumende weSouth Africa ezithi zona abokuza sebegcwele kakhulu sokuzamele baxotshwe. Jonga.
Ngizozo. Hongu vadiwa watereri nevatariri nasi tiri kutarisa mirizhonga inonzi yanga ichiitika kubvane Zuro Maneru muguta rePretoria kana kuti Tswane muSouth Africa. Umotinonzwa kuti vemichovha kana kuti vatyairi vemataxi vanga vachirwisana nevabva kure kana vanobva kune dzimwe nyika munzvimbo iyoyo vachifungidzirwa kunzi ndo vari kutengesa zvinodhaka munzvimbo dzinokwirirwa michovha. Zvaita kuti mumwe chete wevatyairi vemichovha kana kuti vemataxi, one taxi driver, anga achifurwa achiurayiwa. vachifungidzira kuti apfurwa naivo vekunze vari kunzi ndo vari kutengesa kana kuti vari kupiwa mhosva yekutengesa zvinodhaka hanzi zvikuru drug rinonzi nyaope saka vanouya vachinzi vari kumira vachitengesera munotakurirwa nevemichovha ava zviri kuita kuti paite hondo idzodzo pamusoro pazvo panewo vamwe vari kuti makambani emusouth africa kubva musi wa2 September zvichienda mberi anofanira kumira kupa basa zvizvarwa zvekunze kwenyika tichinzwa kuti iro svondo rino kune zvizvarwa zvezimbabwe zvakatoti wandei zvanga zvichityaira marori pane imwe kambani zvakamanikidzwa kusiya mabasa kana zvakagumurwa mushure mekunge varidzi vekambani iyoyo vapiwa kunzi vaziviswa nevemusouth africa kana kupiwa choice kunzi moramba makachengeta mazimbabwens toparadza kambani yenyu kana kuti modzinga mazimbabwens kana maforeiners ari ipapo ndonyaya dzatoda kuti kurukure tinzwewo kuti pane vasangana netsaona iyoyo yanhasi mutaundi makwanisa kubuda sei muguta tambotaura naadvocate Gabriel Shumba vesangano vanoisa chigaro vesangano rezimbabwe exiles forum vachitaura kuti muguta manga musingafambike Chris nguva yemasikati asi vanga vachiti hazvo mapurisa anga akwanisa kudzimura mhirizhonga asi mamangosarira kuti mamuine hutsi hwetiegasi nezvinhu zvaa zvichipiswa uye kuti mapurisa anga asingabvumidzi vanhu kupinda mukati nokuti vanga vachitoburitsa vanhu kuti vaona kuti makamira sei mutaundi
aiko sibili jonga hai okwenzakala eSouth Africa kulusizi kakhulu siyathemba ukuba na akusoze kuqhubekele phambili lanxa imbiko esiyitholayo ikhomba ukuba na kukhanya hayi kuzafiwa phambili lapho njengoba sizivele ukuba na ilanga likamhla ka-2 yilo eselifakiwe izalane zakwele South Africa ezithi zona kumele abokuza bengasaqatshwa emankampanini asazi ke ukuthi kuyozalwa nkomoni jonga
ndizvo zvochaizvo tinotarisira kuti tichawana vadare vatiri kuedza kuti tibate kuti tinzwe kuti tingakurukura sei nyaya iyoyi tiri kuedza kubata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano Human Rights Watch muchamembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga pamwe chete navadennis juru vanove mutungamiri wesangano revanhu tengesa vachibva kunze recross border International Cross Border Traders Association pamwe chetewo na Dr. Vusumuzi Siwanda vanove sachigaro vesangano reAfrica Diaspora Forum tiri kuedza kuti tinge tichivabata tinge tiina upano pachirongwa kusanganisirawo nemi vateereri tinoti chayai nhare kuno kana kutumira mashoko ekuti tikufonerei namba dzedu ndidzo dzinoti 001-202-619-2077 mukangochaya nhare tinokufonerai we call you back Chris
yebo jonga njengokutsho kukajonga sikhangelele ukubana sizaba labahlonitshwa esibanxusileyo ukuthi basincedise ke ukuhlaziya lolu daba sikhangelele ukuba lo mnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-cross border we-International Cross Borders Association eSouth Africa siphinde sibe lo dokotela Vusumuzi Sibanda uSibanda ke ngwenhlanganiso yeAfrica Diaspora Forum elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala eSouth Africa siphinde njalo sibe legqwetha igqwetha umnumzana Dewa Mavhinga weHuman Rights seSouth Africa laye sikhangelele ukuba labo asazi ke ukubana incingo zizasivumela na lingakhohlwa njalo ukuthi inhlelo zethu sikhuluma kanje liyanelisa ukuthi lisibone kumabona kude sikhona kuFacebook iFacebook lapho yiko elingasithola kona kuVOA Ndebele VOA Shona kumbe VOA Zimbabwe jonga.
Timbotarisa zviri kunyorwa paFacebook page yedu nevati vari kutitevera zvino vari kutera chirongwa. Tina mukoma Blessing B Dina and waiting for Zupco bus yedu parengi kombi anzi makombi ari kudhura. Koita Ejias Muvindi vati panhamba dzavo dzekuSouth Africa kuti vafonera vapinde muchirongwa. Zvimwe chete namukoma Aaron Gwapedza Shumba varikutiwo namba idzo ndifonerei tiri kubatai. Koita Faina Matafi anzi kucha kudumbu nekumusana chokwadi. Koita Amos Ngwenya watching from South Africa. Good evening. Aiwa tinoti maswira ose mkoma. Zvimwe chete na mkoma Thomas Matambanadzo anzi good evening. Kodi mkoma Donald Mamboma anzi muno hatichadi zvichokwadi. Ndifonereiwo panamba idzo tinokufonerai. Zvimwe chete na mkoma Martin Maposa Simbarashe anzi ngilivuka ngize Musanzi. Isindebele. Zvirikuti yapo.
I'm watching you from South Africa.
Yeah, saka ndizvozvo. Koita mukoma Ejas Muvindi anzi zvakaoma toraramire pikwedu kunyika tiri pamahwani kurohwa nezano kunotodzingirirwa futi. Then Martin Maposa Simbarashe kante sohlupeka kuze kuve nini. Ndo zvatiri kubva kuwana kune vari kuteera chirongwa Chris.
Yeah, hai. Siyalinxusa ke balaleli ukubana lisithumele ke inombolo zenu zocingo. Inombolo zethu zithi zona +12024650318. Inombolo ze WhatsApp lingasithumela ke imlayezelo we WhatsApp siyalifonela. Yeye ngizwa kuthiwa jonga
sesingomthane mumwe vari parunare. Hello. 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 Ndofunga nare dzinenge dziri kuti netsi. Regaiti zame zvakare kuvafonera. Hello.
Kuno kwere mukoma jonga.
Yes, ndiya navo.
Ndofunga mato kutaura na vajuru kunoko.
Oh, vajuru pindai muchirongwa nhare dzacho dzinenge dziri kuti netsei nhasi. Saka iye zvine zvikuno kwakuchingonzwika kushona tisinganzwe izwira vajuru. Welcome to our show, Mr. Juru.
Thank you for having me, Koma Jonga.
Yes.
Maybe it's because of these demonstrations, probably the cut off the night because of that. I don't know. It's now Zimbabwe and South Africa maybe.
No, let's try to utilize the little we have. Mr. Juru, we understand that they were running battles this afternoon in Pretoria between taxi drivers, taxi operators and the police. And also people looting, they took advantage of that. What can you tell us about that development in the afternoon?
Yes, Mkoma Jonga, they were running battles in Pretoria between police and the demonstrators. The initial story is it's like commuter operators are complaining that foreign nationals are selling drugs to the locals, and it's interfering with their business. They are up, they are failing to do their business smoothly, as people will be drunk, drunkard people come to setting their businesses in Texas. So in the process of fighting the foreigners, one of the taxi drivers was shot dead by a foreign national, and that's when everything started. That's what ignited this tension.
Do you know whether any Zimbabweans were caught here in between?
No, not really. Don't have any Zimbabwean reported to be involved in this. Normally, this is done by Nigerians. People from Nigeria are the ones who are selling drugs to South Africans.
And this is confirmed because you are like authoritatively stating that.
No, not really. But it's known that Nigerians come all the way from Nigeria to sell drugs in South Africa. It's known by everyone. If you ask anyone who is selling drugs, it's known that it's Nigerians, it's not Somalians, it's not Zimbabweans, it's not whoever, any African national, but Nigerians in particular.
But Mr. Juru, what can you tell us about this simmering tension that appears to be
bubbling underneath the across the society between the South Africans, the locals, and immigrants, because we have gotten a lot of messages and we understand there's a threat to eject all those who work in some companies and who are foreigners. What can you tell us about this tension?
Yes, I think the government is involved because towards the elections, they were sending messages. It was more like a voice message which was being sent to the electorate. Instead to send a number, like myself, I'm not a South African, but I received a message from the ANC stipulating that after the election, they were going to take out all the foreign nationals in order to create employment to the locals. So I believe that the government is just hiding behind the scene, trying to take out foreign nationals, though they are fully documented. So we might see that it's South Africans who are fighting, ordinary South Africans who are fighting foreign nationals, but in actual fact, it is the government which is trying to take out foreign nationals, but in the name of ordinary South Africans.
Okay. Mm. Thank you so much, Mr. Juru. Please do stay on the line, Jonga.
Yes, I think to name Terry, Chris. Hello?
Hello?
Yes, Magadi, Baba. Aiwa tiri wapenyu, ndokumbira kuti mudzoro volume ye radio yenyu zvishoma. Mukoma Gaddafi, zviri kufamba sei, zvakamira sei zvino? Saka imi kambani ya muno shandira iri kuti chiwo nenyaya yekunzi vasa pebasa kune vanobva kunze kwenyika.
Daito mbunza umu ari kuma ofisi za chiwo tulari kutotora vanhu vanobva kumaforena ndivo vanobva kuzimbabwe vamwe vachidya. Mamwe makambani zvavo ari kusendera madhiraivha zvavo mameseji achivaona kuti no from now on no longer take foreigners.
But the new company is going to recruit a new one.
By Monday, I'm going to drive my driver.
So, Moshe, I'm going to put me where I'm going to be Marisho, you are accepting low wages. Those are going to be South Africans. Munoti.
We must join the union and then we will negotiate our salary.
Aiva, tinotenda mukoma, saka izvi muri pa road here.
Izvi zvinotopinda patrakstopu, pazviri kutopaka, kuti tigotoona kuti magwana zvakamira sei. Izvi vatinoti dhiraivha usiku, but mazuva ano yesha pakamira kuipa, kukangoita sekwatisvibei totoona kuti daita apaka. Tione kuti tiri safe pamasekureti.
Saka iva havazouya vachikwataka here pamatrakstop ipapa?
I don't know what's going on. I'm not security. Boys in Longway, come from Kedwaka to Baswa, last week, Kiraka, Yakutu, Putina, Renat Group, Wapong Company, Waka to Baswa, the Kinu, Momo, the Dura, Murawan, Gruang. But you want to comply, I was that violent. You want to comply, I was a good thing, just a car to come with Jesus, so then. Yeah, I got now the problem on the movie. I go here as well as I
Thank you so much, Mkoma Gaddafi. Saka, Mkoma Gaddafi, zitairi, yorakango zoite otsaone kusangana ne vaiwe mtungamiri we Libya futi nae?
Zitairaka vakure, zikuti, tikadawu nkezera, ite long story.
Aiwa, tinotenda zikuru Mkoma Gaddafi. Mwara zakanaka toshuira kuti munge muri safe.
Okay.
Thank you so much. Maita basa Mkoma Gaddafi, gaiti mbupamka na kuna wamu watereri. We are giving the chance to other callers. Thank you so much, Chris. That's the Mkoma Gaddafi. Thank you. He's a Zimbabwean truck driver in South Africa. He actually is on the road, and he was parking for the night at a truck stop. And he says, South Africans, locals, are threatening companies not to employ foreigners, but his company is actually recruiting new drivers. Yes.
Wow, that's interesting. Yeah, sibuyele kuwe Mnumzana Juru. Umumo unjani sikhuluma nje abantu bahlezi njani khona ngapho ikakhulu eJohannesburg siyazi ukuthi kokugcwele khona abadabuka eZimbabwe.
Yeah, kunzima kodwa fanele sizobe sicini ngoba ekhaya impilo inzima. Ngishuwa libona ukuthi last month bekule kulomsindo la eJoburg. Phakathi kwamapolisa ama-foreigners nama-locals. So vele ngikuhlala umuntu elalele kunyosi ukuthi kuthwani namhlanje kuthiwa kungabi kwenzakalani bayenzani but impilo yakhona eSouth Africa ayijambanga. Inzima kakhulu.
Yeah.
So inye indaba kade ngifuna ukuyifaka ukuthi saba le meeting ne organization eyabo driver le edizayo ngokuthi ATDF yase Durban. Bahlangana le nkokheli yakhona bonomzana Bolelani labo nomzana Dlamini ukuthi sikhulumisane ngendaba yabo driver ukuthi singasebenza kanjani.
Ubulelani Khumalo?
Sorry. Yebo.
Oh, okay.
So bathi bona bakhala ngendaba yokuthi one amanye ama-foreigners anawo ama work permit incwadi zokusebenza. Inye ndaba yokuthi bathi ama-foreigners bahola noma malini because banama-problems la babuya khona. So kundaba eyama-permit savumelana ukuthi kufanele thina sizame ukubona ukuthi abangela ama-permit bathi sinikeze abantu ama-IDs awakhombayo ukuthi they are verified ukuthi ama-permits balawo ngoba i-home affairs study yale ukuthi ingasetshenziswa iye organization ukuverifya ama-permits. So yikho la saphelela khona labo bathi ngiyamangala sekulomsindo like 2 days ago kuthiwa bakhona amalunga e-ATDF ababambe abantu bathi masibatshela inkokheli ye-ATDF ithi yona hayi izigebeni thina abantu bethu abayenzi konoko abayenzi umsindo. So isesimo esikuso la e-South Africa.
Hayi kunzima. Hayi siyakucela nje ubambe ucingo njalo sesilomunye umlaleli.
Yes, tine mtereri Chris. Hello.
Hello.
Eh, ndiya nawo.
Zitando Innocent Mafukidze.
Nkoma Innocent Mafukidze. Muri kufona muri kupi?
Ndiri ku South Africa. Ndogara ku Durban na Paris no ndiri ku Johannesburg ndiri cab drive.
Ah, okay. Itanzwa kuti nhasi yanga iri bata murefu bata mpfupi mu Pretoria umu.
Yesho kwadi ya panga pasina kumira zvakanaka.
Hmm. Saka imapona zvinyi?
Ai wanandri mu Joburg akanga achitora mu Pretoria nandri pazasi ndichana ndisina kusvika mu Pretoria asi padhuze zvapasi aina mijonga aina kuzouya kunzvimbo dzakana yangoperera imomo.
Koi nyaya yekunzi vanobva kunze makunzi makambani enyu akumisei mabasa ii?
Ei, maita zvakanaka. Ndine shungu dzogara ndichidava ndichifona asi nhasi onangoita rombo rakanaka. Inini muzivira angu nyaya dziri kuitika pari zvino ukasangana neATDF chaivo chaivo vanondo vano vebato iri vari kuti ivo number one havasi kudawo vachairi vasina matsamba ende vakawanda vasina matsamba vari kudhiraivha marori munomu.
Anenge ari matsamba echi easylum?
Aiwa Zimbabwe ya takabva kuasylum takanzi are you willing to forgo asylum? Tibva tasaina mapepa vanhu vakapuwa maanonzi mawork permit.
Okay.
Work permit yedu it allows you to start and work or do both. Ndo zvayakanyorwa.
Okay.
Takatabva ipapo ndinoda kudzokere mumashure zvishoma ndinga kudyirei nguva chiri kundinetsa imomuno musouth africa pari zvino magarira atakaita ini ndakauya 2007 kwakuine zvimodza zvimota zvisina mahwindo uchingodhiraivha vairamba kudhiraivha mota iyi ndobva tashanda nekuomerwa noupenyu hunoitika kunyika
kwedu
kambanziya dzabudirira kwaakutengwa malatest model ematrucks manje
dimu rai pane vateereri vakati wandei
saka vaakuchiva mota dziya dziya manje kuti vanhu vari kudhiraivha mota dzakanaka vada kutosenza munhu anoya pakambani achifunga kuti achida kusenza kuti ngaasenzee nemaconditions ake kwete kuti nemaconditions ekambani maona.
Saka pane dambudziko.
Ndo zvimwe zvinhu zvinonetsa. Saka ndingataure nezulu nendevere.
Ungaqhubekela phambili mnumzana.
Inkinga yokuthi laba bantu bakhona abantu abangenancwadi zokusebenza abangenamvumo. Kodwa nke inkinga enkulu ila ukuthi siqala ukufika lapha eSouth Africa mina ngafika 2007. Mati ngifika lapha ngizosebenza vasidrive imota abazibiza ngokuthi izikorokoro ezingena mawindo noaircone zongu-injini duma imoto ihamba phambili sasebenza sekuthenga iimoto ezintsha manje abantu laba manje sebethi hayi labo bantu basithathela umsebenzi njani njalo kunenye into le ekhulwe yama-drugs mina ngifika lapha eSouth Africa ngathola ama-drugs ekhona endawo eDurban ethiwa yi-Chatsworth yenzwa ngama-India ngama-leaders akhona amanye ama-containers ulayishe ukuthi ulayishe le mpahla ledize endaweni ethize izivalo zigcwele ama-drugs sidlule emapholiseni angavula kodwa amapholisa ayakhokhelwa imali udlule so in short kunento eziqiniso kunento ezingamanga ukuthi ama-Nigerians akube nama-drugs lapha akhonekthana nama-South Africans especially the Indians asedede. Siyabonga.
Hayi sibongele kakhulu mnumzana.
Sure.
Okay.
Chris, I think there's another caller. Hello, baba linjani?
Ngikhona linjani
ba? Ah, sikhona, khuluma Chris.
Kunjani eSouth Africa?
Hayi ngilapha eBotswana lapha
kanye. Oh, useBotswana.
NgiseBotswana.
Oh, okay. Ungasiphathisa kuhlelo lo.
Hey, uyazi ukuthi baba Gandeni ngizwa ubuhlungu kakhulu nxa ngizwa lokho okwenzakala eSouth Africa.
Mm.
Yebo because uma ungakhangela ukuthi uma singaqoshwa khona nape singa khona so imagine ukuthi kumele sibuyele futhi ebunzimeni esibayithi kubalekele ekhaya ngoba kuyake sokunzima kakhulu ukuthi singala silokhu esikhona apha e-South Africa.
Okay.
Abantu laba basasifuna elizweni labo and akule ukuthi singathini so kumele sibabalekele ukuthi
kunzima hayi kodwa wena uhlala ngapha eBotswana mbuvakatshile eBotswana
hayi ngihlala eBotswana.
Okay khona ngapho kunjani khona
hey kunzima vele uphila ubaleka kuphela ngoba abantu babotshwa day and night kuyabotshwana kunzima uphila ubaleka kuphela
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu
siyabonga ka
okay
hanzi je vari kuti kuBotswana hakuna zviri kuitika
kona kadai hanzi hayi kuBotswana it's not as bad but he says he feels for those in South Africa because you know people are running away from home thinking that they'll get something there but it doesn't turn out that way
because there is somebody who tweeted he tweeted from Johannesburg raids on illegal nationals are set to continue throughout the country. This after 8 foreigners were arrested in Cape Town's tourism hub, the waterfront. The Home Affairs Department says those in the country illegally will be deported. So it's Vajuru. Hello. Yes, Vajuru. Mungatudza kuti zvinhu zviri zvakamira sei. Tingatarisa here kuti zvaitika mu Pretoria zvingango gumira imomo kana zvingapinda mune mamwe maguta. Nokuti tinoona kuti nyaya dzekutengeswa kwezvinodhaka hadzisi kungobata Pretoria chete.
Hongu mukoma Jonga sekutaura kwadamba ita mururimi rwechirongo kuti nyaya haisi nyaya diki inyaya huru sekuti pataita kuenda kumaelections muno muSouth Africa taitambira mameseji yaiuya sephone call paunoanza paipai panobva patanga kutaura voice unotanga kutaura ANC yaikambena ichiti tichadzinga maforeign nationals ese kuitira kuti tikreate tiitore mabasa tipe mabasa kuzvizvarwa zvesouth africa saka unoona kuti nyaya yekuti inofanwa kuzadzikwa asi hurumende haikwanisi kuti iuye iye pachiyo zvayo ichita izvozvo sekuti vamwe vanhu vaine mapepa asi inobva kushandisa vanhu vari mumastreet kana kuti vanhu vemakombi ivava kana vanhu vozvavo vanenge vachitsvaga mabasa kwete imwe nyaya yekuti ndeyekuti tatarisa panyaya yekutotorwa kwevanhu iye zvinoizvi kana muzimbabwe nanga asiri kutoenza zvaomera employer kuti amutore isisi tine agendi yedu yatinoshandisa kuti itore vashandi haisi kukwanisa izvozvo kuti itigire mazimbabweans kuti tiemploye mazimbabweans because last week pakaita nei kwa agendi aemploya mazimbabweans masouth africans achiramba kuti hatisida kuti mazimbabweans aemployiwe because vanenge vakazara vari pamwe chete vaisitsvaga mabasa yese saka inyaya huru chaizvo haisi nyaya inogona kunge ichiitika mupretoria bedzi inyaya yaitange ichitoitika nyika yese kana yatitanga saizvozvo mupretoria pretoria ndeye capital city ii kuti yakatitangira mujobe yakaenda mupretoria saka inogona kuzotanga kutoenda nyika yese ikatanga kuparara nyika yese imwe nyaya iripo ndeyekuti vanotanga vatuma ivo vanhu vakaita seiva voita runzva kuti maforeign nationals zvakati zvakati home affairs nemapurisa zvozoteera zvichibata vanhu zvichiti tionei vane mapepa vasina mapepa tiri kufungai ofuichi vanhu vasina mapepa vakawanda kudarika vane mapepa vanoshanda vazvizvi zvizvarwa zvezimbabwe takatasa munyika yedu zvakawandisa ndivane vasina mapepa zekuti papasipoti unongopiwa mazuva mashoma saka munhu anongozotaridza kuti akutongozoiya ndisina pasipoti kuri nani pane kuya nepasipoti yaunopiwa mazuva mashoma anoita kuti unge uchizoovhaseya wozowanikwa usabvumirwa kupinda munyika paunenge wauya kutopinda nepasipoti yako zvakanaka.
Thank you so much Wajuru, maita basa, rambai muri parunare. Chris, I think we are now joined by Mr. Dewama Vinga, who is a human rights lawyer working with Human Rights Watch in Southern Africa. Mr. Mavinga, welcome to our show.
Thank you. Excuse me.
Welcome, Chris.
Yes.
Hello.
Yes, Mr. Mavinga, welcome to the show.
Thank you so much, Chris and Jog. Oh, yeah. Sorry.
Yeah, you're right.
You're right.
Yeah, Mr. Mavinga, can you just give us a brief outline of what you think might have caused the chaos today in Pretoria?
I think it's... Sorry. I'm having trouble here, sorry.
Maybe you need some time.
Sorry, one.
Okay. We'll get back to Mr. Mavinga. Meanwhile,
yes.
Let's talk to Mr. Juru. Mr. Juru, so what are there any kinds of assistance? Is there any kind of assistance that Zimbabweans are getting from the embassy, the Zimbabwean embassy? Is it issuing like, alerts or anything to that effect?
At the moment, I visited our website. I haven't seen anything on the website, but civic groups are posting in social media, social media platforms. I think civic groups are playing a pivotal role to alert Zimbabweans on the situation in the country.
Mm-hmm. But in Joburg, you can freely walk without any problem, right?
At the moment, there's no problem in Joburg. Only in Pretoria, where the town is totally shut down.
I see. But what about the tension amongst the Zimbabweans? Do they feel like there's a real threat coming up?
Yes, there is a real threat. Everyone knows that there's a real threat. And even the employers always communicating with foreign national employees to say this is the situation we have on the ground, and anything might happen, you might lose your job due to these circumstances. So it's a threat, and some of the people have been in South Africa for the past, I don't know how many years, somewhere here for the past 50 years, 20 years, they have already settled in South Africa. Some they don't even have home in Zimbabwe. They have taken all their families to South Africa. So if you have such a threat, it's a big problem. It's a very, very big problem because they don't know where to go now.
Thank you so much, Mr. Juru. Please do stay on the line. Mr. Mavinga will come back. I think Chris wanted to throw a question to Mr. Mavinga.
Yes, Mr. Mavinga. We just wanted to have your thoughts on the chaos today.
Yeah, I think the challenge is that this is, I was just talking, but this is a coordinated chaos, deliberate, politicized and political, which involves high-ranking political figures, and I agree entirely with Mr. Juru that there is a political hand in this. And it's not just the chaos in Pretoria and the targeting of foreign nationals, but you will be aware that we have had significant challenges in Richards Bay in Durban, and also recently, as human rights officers, we put out a report on attacks specifically on foreign truck drivers. And the Zambian High Commission responded by issuing an advisory to its truck drivers. So things are getting completely out of control in South Africa with regards to relations and the treatment of foreign nationals. But it's a politicized and political move, I believe.
Uh-huh.
Yeah, so Mr. Mavinga, do you see this, how do you see this playing out in the next coming few weeks? Because we understand that there are some threats that Zimbabweans working in some companies will be laid off because the locals want to get those jobs.
Well, it has already been happening that foreign nationals, Zimbabweans, have been pushed off and out of work, particularly truck driver. So this is not new. But what needs to happen, which is not happening, is for the South African authorities to come clean and clear and to be categoric about the employment of foreign nationals in South Africa, because many of these foreign nationals, Zimbabweans included, Zambians and others, have got valid work permits. In other words, they are making a financial contribution to the South African economy, to the South African Revenue Authority, and they are documented. But the authorities are silent when these foreign nationals are under attack. The police have actually folded their hands. They have not intervened to stop the attacks or to arrest the perpetrators. So it appears that the police might be working in cahoots with the attackers because they are not arresting them in the belief that it is a political movement that would take hold. But the result we must warn is that it will entirely destroy the South African economy, because South Africa is not an island. And this industry, business and everything is interconnected and continental. The truck drivers, for example, they have to drive through South Africa to other countries in Africa. So South Africa must be fully aware that its economy is dependent entirely on the economies of SADC and the rest of the African Union. And that is very important, because it seems now that South Africa believes that they are an island of an economic El Dorado, which does not exist anywhere. But they must know that, you know, African foreign nationals who are suffering also have, you know, in their own countries, vital economic interests for South Africa, including, you know, South African companies operating in Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Namibia, and elsewhere. Mm. So this is very important to know.
Thank you so much, Mr. Mafinga. Please do stay on the line. Teams, go kune mterera ariparunare. Hello.
Mpoma jonga makadi.
Ndaka simba ndiani avo?
Vachirandu damu yari muno South Africa.
Vachirandu imoyo iyo.
Ya imoyo gono.
Gono chirandu vumaranda.
Na imoyo chirandu chegono.
Chegono wana mangwende. Aiwa pakanaka chirandu. Itipei pfungwa dzenyu.
Zvikurara matiri muno South Africa zvina zvisina kumira zvakanaka, nekuti ruvengo hombe marudzi ndiyo yavepo pakatara. Zvino dai hurumende yedu yanga nemuono wandinofunga, ndiyo nguva yaifana kuimplimenta mapesendeji avanouda kumakambani vodzikisa, so that makambani ari kuomerwa aya aitiza achipinda mumusha. Vana vemuZimbabwe vanoda kushanda, havana basa nehurumende iri kutonga, chavanoda ibasa. Ndoo zvandinofunga kuti dai vanga vaita panguva ineyi, nekuti pari zvine zvihonde yamunomuka hazvina kumira mushi, kutofamba kwakabatira ura maoko.
Saka muri kuti iyi zinofobia iyi
kufamba kutovavarira kuti ndingopaka pakanaka ndizorore, nekuti nguva dzakangopfuura nai nekuroko chaidzoka zvaipa.
Muri truck driver?
Ndiri mushairi chokwadi.
Saka imiwo chii chinoita kuti mutambirewo mari dziri pasi? Nabobvunza mumwe mushairi, nokuti havari kuti muri kutora mabasa mobva matambira mari dziri pasi, zviri kuuraya indastri dzavo. Imiwo chii chinoita kuti mubvume mari dziri pasi dzinonzi dziri kupiwa nemakambani?
Ndinotipisana nazvo izvozvo, zvinoti ndikatarisa pandinoshanda inini, ndikatarisa iyo makambani anoemploya 100% South African foreign nationals akafanana neana Bekasi PG mufananidzo, mari dzavanototora dziri pasi pemari yandinotambira. Saka mashoko anongoshandiswa chete dzimwe dzenguva mukurwisa. Asi nhamba zhinji vaise vanoshanda vari registered muno South Africa vanotambira mari dzakanaka dziri pamutemo.
Saka muchaita sei? Tiri kunzwa ari kune deadline yakaiswa yekuti musi wa 2 September kudii?
Ya ichokwadi papa kutochema nevarungu kuti dai vatipo malodzi anoita kuti dzokere isusu kambani yangu iri besi njobe tongoisi kuondopaka over the weekend, timirira kuti tizoona kuti zvii zvinoitika mushure memazuva aya avanenge vataura. Asi hondo yatotanga, nokuti yakatangira kujobheki ikaenda kudhebheni apa yadzoka muPretoria. Saka zvaakutopararira nyika yose.
Hondo
yacho hazvina kumira musi.
Tinotenda zvikuru mukoma Chirandu, totarisira kuti munee muri safe. Thank you so much. That's our caller. He preferred to be called by his totem, Chirandu Gono. He's a truck driver in South Africa, and he thinks that this is xenophobic. He thinks the attacks are xenophobic related, and he says that those are lies that Zimbabweans or foreigners are accepting low wages. He refuted that, and I think he sees a problem come the 2nd of September, and he says they are trying to negotiate with their companies, with his company, so that makes sure that they remain employed and they are safe. Tombonzwa kuna vamavinga. Vamavinga, what are the foreign nationals' governments saying with regards to this, including Zimbabweans? Are the embassies speaking out there in South Africa?
On record, I am only aware of the statements by the Zambian High Commission, and not anything at all from the Zimbabweans. They have been very silent. And yet, Zimbabweans are one of the largest groups of foreign truck drivers in South Africa, constantly under attack, including, as we recorded in the Human Rights Watch, the stabbing of a young man, Tineja Kawira, on the 25th of March in Durban. The police were watching, and they did nothing about it. They did not support him or intervene. We have another young man, Renius, who was petrol bombed. His truck was petrol bombed on the 7th of April, and he slept in the truck. And he was burned severely, sustained very horrific injuries. And to this day, he has not recovered fully. He is unable to work. But not a word from the Zimbabwean embassy in Pretoria or consulate in Johannesburg or in Cape Town. So this is really quite concerning. The Zimbabwean authorities must speak up and speak boldly in defense and to protect their nationals. Zambia has spoken up. Zambia has issued an advisory to its truck drivers. And South Africa is now noticing that. We expect the government of Zimbabwe to quickly intervene and press South Africa to protect the foreign nationals. But the problem is not just these attacks by these hooligans and thugs, but it is the lack of protection from the police, who sometimes will be watching. For example, in June in Witbank, you know, foreign truck drivers were ordered to stop the trucks, to tip over the contents of their trucks call in Witbank, and to leave the trucks there. And the police were watching, and they did nothing to help. And in other cases in the Western Cape, the police were manning roadblocks together with the local groups, including ATDF, whose motto is, all foreign truck drivers must fall. So imagine the police roadblock handing over documents from Zimbabwe and other truck drivers to a vigilante group that is harassing, attacking, and even killing these truck drivers. And it's a major problem, and there is no support, there is no safety, there is no security from South Africa, and Zimbabwe's silence is deafening.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Tinem Terry, hello.
United Nations or someone else and also the airport, the OPA. If you talk to the hotel, you can't tell me what you want to do. So, you can't tell me what you want to support or maybe you can't tell me what you want to do. I used to go to the airport and I don't get a chance to anyone. So, I said, not to tell me what you want to do. andi ane problem ombe ni cabinet yake yese ndio wana kuti tambudza ivavo pasi ni vanhu ivavo vanhu vavo ngopani zvanpf ANC zvanpf
mukomata tenda kana ndisingakanganise nyika idzodzo sezvakaita kana South Africa iyo nguva yesarudzo yakanga ine vanhu vaye vaiongorora sarudzo muZimbabwe uyewo vanoteerera kubva kusangano rinenge richitungamira sarudzo in that case vanenge vachiteerera zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe Electoral Commission kuZEC saka havagone kupikisa kuti vamunangagwa havana kuhwina ivo vanzwa kuti vamunangagwa ndo vabuda musarudzo
but tine commission yakagadzwa yakamukova jonga yakaitwa yamushandi wemhurupurezidendi munyika inoi vakaenda kuZimbabwe vakapuruva kuti masoja ndo akauraya vanhu ofuti masoja akazouraya vanhu nekuda kwekuti vaida kuforsa vanhu kuti vanhu zvanupf yahwina
but makaona manjika
South Africa
chiona yekuti South African government iyoyo vamosande vainge vari mutungamiri muSouth Africa vakakwanisa kutenga vachinyora ripoti yekuti mauto ndo akakanganisa ndo akadai vakatokurudzira kuti vese vane chekuita nekurayiwa kwevanhu vanofanira kuenda kutorwa matanho vachiendeswa kumajeri vachipiwa mitongo inoenderana asi hurumende yeZimbabwe ndo isina kuita izvozvo saka hatingape mhosva kuSouth Africa
but ikapa munoona mukoma jonga panhau yekushandidzana kuripo pakati peANC nezanupf ka itori dambudziko hombe yekuti isusu kuya kwatinoita munomuka vanoziva kuti sisi tiri kutiza kunedeya kuti hama dzavo dziriuko dziri kushungudza kana tauya munomu sisi totanga kushungudzwa zvakafana nekuno Cape Town kwatinogara totogara takabatira uri wamaoko because chiunzi musi wa2 chiunzi chakatochaya vanoda kutonesa vanenge vachitomisa vanhu kuenda kumabasa vachitopinda muzimba zona vachitora zvinhu you see ofuti isusu ka problem yedu iri kukonzeresiwa nemafriends avo kana vachisimuka ivo pamberi pevanhu patv vanosimuka vachitaura kuti zvanupf iri right emasi munangagwa akahwina ecnc election ofuti that was not true and they know that. It's not a secret. The whole world, they know that Emmerson Mnangagwa, he didn't win election in Zimbabwe. It's very clear. No one, munweke pasiri vanozvi.
Mukoma ndinorombo kuti ndakudimurai nekuti nguva dzacho dziri kuti tipinzewo vamwe vateerera asi ndachida kungokusiya ndichikuyeuchidzai kuti bato reMDC rakapikisa kuti kukunda kwavamunangagwa nyaya yakaenda kumatare edzimhosva Supreme Court. Vamunangagwa vakanzi ndo vahwina saka ndo zvatinenge tichishanda nazvo ndinotenda zvikuru mukoma tatenda zondo thank you so much thank you so much that's one of our callers tatenda zondo calling from South Africa who is blaming the South African president for endorsing President Emmerson Mnangagwa as the winner. He says that the elections were disputed and South Africa was quick to recognize the presidents of President Emmerson Mnangagwa, but I reminded him that the South African government or all the other governments, they take from their representatives observing elections and also from the bodies that run elections in those countries. And in this case, the dispute went as far as the Supreme Court, and the Supreme Court declared President Mnangagwa the winner.
The winner, yes, Chonga. Let's go back to Mr. I know we were with Mr. Mavinga, but I'll go back to you, Mr. Mavinga. I just wanted a quick answer on this issue about the foreigners. You said the countries that have kind of responded to the situation in South Africa. I understand Nigeria also has said something.
Yes, and traditionally, Nigeria has always been very forthright and clear and categoric about the need for South Africa to protect foreign nationals and Nigerians inside of South Africa. And of course, Nigerian nationals have also been particularly at the receiving end of the xenophobic violence that has engulfed South Africa. So yes, that is on record. But for the others, particularly Zimbabwe, nothing is just silent. As its citizens are butchered, harassed, and tormented in South Africa. And in fact, there is no justification because South Africa is issuing valid work permits for foreign nationals and then not doing anything to protect them when they are working legally and lawfully in South Africa, contributing to the South African fiscus, to the South African Revenue Authority. So it is really a serious indictment on South Africa and on South African police services that they are failing or unwilling to protect people within its territories when in fact it has a domestic and international legal obligation to do that. And so this is an appeal, and SADC should be seized with this matter. The UN should also be seized with this matter to press the South African authorities to begin to protect life and property. South Africa is losing billions in revenue because of these wanton, brutal attacks. Lives are being lost. People are being rendered jobless when they have valid documents, and it's grossly unfair.
Thank you so much, Mr. Mavingar. Hello?
Hello?
Yes, Indiana Arparunare.
And Mukoma Hasla.
Mukoma Hasla.
Yes.
Muruko Hasla, the Gadi Murum South Africa.
No, I mean Rubu Botswana.
Omru Botswana.
Yeah.
Kuruko Hasli Kagauk.
Zininga Zubumbo Famba Mbichana, but at the end of the day, I think Kami la, you know, Van Vesvar, Ufona, and whatever. And the that number is going to at this address are going to be a problem. The problem is not with the South Africans. The problem is with us, the Zimbabweans. We have got a country that has potential to employ us. Right? When the South Africans left South Africa to Zimbabwe, they came to Zimbabwe, they regrouped, and they went back home and fought the apartheid regime. When Robert Mugabe left Zimbabwe, I started when I Tangwena, crossed into Zimbabwe, they went to Mozambique, not going to Changalaskana, not going to Changama Yellow Bone or whatever. They went regrouped and they came back. Amazon Nangagwa ran away through an ungazetted point, went to South Africa, not going to Gamari, he regrouped and came back. And this is what we are not addressing us as Zimbabweans. I'll tell you. South Africa has got what they call a national development program, an NDP. Like any other country, they know in such and such a time we must create so many jobs. And they'll be looking at the South African populace, not at foreign nationals. And this is what we are not addressing. The South Africans, during our elections, they did observe that there are more people when they were in Zimbabwe during Christmas than the time they had come my elections in Zimbabwe. And they said, these guys are very serious. And this is why people are saying, no. They must be a hand. The authorities. Yes, it is. You remember, Kabeka, my farming invasion in 2000?
Yes.
Robert Mugabe said it's a spontaneous uprising in Iran. But was it that spontaneous? Was Stevens not fished out of Murewa police station and killed? How many white farmers were killed from the police stations? This is the thing. The government even gave a project, which they can't come up and say. But at the end of the day, Wanankoma Mavinga and everyone else, what you must do is to engage the unions in South Africa and say, you know what, you unions, we empathize and to talk to me for support. We
thank
just
you.
Address my issues, Arikumba.
Thank you so much.
Because issues to Zimbabwe that need to be addressed, and the moment we run away and find comfort in South Africa, no one is going to be able to address my issues, Arikumba. And this is what we are missing out. The problem is not with the South Africans, but the problem is with us.
Thank you so much. We are running out of time. Let's give our guest time to respond to you. Let's give our guest time. Vajuru, Manzwanya Taurwa, Namkoma Hasla, 30 seconds, Anzi, we must engage South African unions, or you guys there, you must engage the South African unions, and also don't blame South Africans, blame yourselves for not making sure that you fight back for your rights.
It's also those are tricky, Tara. We are doing that, and it's only that we can't tell everyone that we are doing it, but we are doing it. And at the same time, I would like to tell all Zimbabweans that on the fourth of September, we'll make sure that we can achieve lighter. We are going to stop all South African. It might be trucks, buses, or flights.
10 seconds. Do thank you. Wama finger. And engage the South African unions.
As this is the number to go guru, direct uti. South Africa utunga miri mapurisa haasikuita basa. Zvekutaura nemayunion ndezvimwewo asi ngatirege kupomera vanhu mhosva vanhu vari kupondwa vari kushungurudzwa kuti ndo vane mhaka nekuti vaita sei. Mapurisa eSouth Africa vakagarira maoko vakapeta maoko havasi kuita basa. Ndakaona ini mukomana anotyaira magonyeti achichekwa mudumbu vakatarisa vakasamupasira
nguva dziya dzabva
dzaziganaa. Unfortunately, we've come to the end of the show. That was Mr. Dewa Mavinga, human rights lawyer. We also heard from Mr. Dennis Juru, cross-border, International Cross Borders Association. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
Neni chonga kande miri, nishitenda mose, makwanisa kupinda mchurongwa, nemi, mamsina kupinda, turambati ifa mwechete.